Shingairira kuverenga nekudzidzisa. 1 Timothy 4 verse 13. Tsamba inobva kudare rinotungamirira. Munofanira kuva vadzidzisi. Vahebheru 5 verse 12. Chimbozvifunga, Jehovha, mudzidzisi anopfuura vese kudenga nepanyika, ndiye ari kutipa basa rekudzidzisa vamwe nezvake. Kudzidzisa nezvaJehovha, mungava mumhuri, muungano, kana kuti mushumiri iropafadzo, asiwo ibasa rakakura. Tingaitei kuti tidzidzise nemazvo? Mhinduro yacho iri mumashoko akanyorwa nemuapostora Pauro kuna Timoti ekuti, ramba uchishingairira kuverenga paruzhinji, kukurudzira uye kudzidzisa. Pauro akawedzera kuti, kana ukadaro, uchazviponesa iwe pachako nevaya vanokuteerera. 1 Timoti 4, verse 13 ne 16. Une mashoko anoponesa vanhu. Saka zvinokosha kuti uvandudze maverengero nemadzidzisiro ako. Bhuku rino rakanyorerwa kuti rikubatsire kuita izvozvo. Chimboona zvimwe zviri mariri. Papeji imwe neimwe panenge paine rugwaro runechekuita nepfungwa yechidzidzo chacho, kana kuti rinoratidza kuti vamwe vakambozviita sei kare. Zvaunogona kuita kuti ubudirire papfungwa yechidzidzo chacho. Mushumiri. Aya mazano anoshanda mushumiri. Zvakawanda zvinotaurwa mubhuku rino zvinogona kushanda mushumiri uye pakudzidzisa pamberi pevanhu vakawanda. Jehovha ndiye murayiridzi mukuru. Isaiah 30, verse 20. Bhuku rino richakubatsira kuti uvandudze unyanzvi hwako pakuverenga nepakudzidzisa, asi usakanganwa kuti mashoko atinodzidzisa anobva kuna Jehovha, uye kuti ndiye anoita kuti vanhu vauye kwaari. Saka gara uchinyengeterera mweya mutsvene. Gara uchishandisa shoko raMwari. Ita kuti vanhu vafunge nezvaJehovha, kwete iwewe. Edza kuita kuti vanhu vaunenge uchidzidzisa vamude zvikuru. Wakapiwa basa rekudzidzisa mashoko anokosha chaizvo kupfuura mamwe ese. Tinovimba kuti uchabudirira kana ukavimba nesimba rinopiwa naMwari. 1 Petro 4, verse 11. Vadzidzisi sewe, dare rinotungamirira rezvapupu zvaJehovha. Ndipo panoperera tsamba yacho.